Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 18 zvita 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzoyambira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira. Vamwe vanoti dambudziko remagetsi munyika handiro rega riri kukonzera kusagadzikana kwezveupfumi. Rimwe sangano rinomirira vadzidzisi rinoti kudzika kwehuwandu hwevadzidzi vekune dzimwe nyika chiratidzo chekuti zvedzidzo zvanyanya kudzikira munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi mune zveupfumi inoyambira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira kupfuura nguva yezororo reChristmas sezvo pane zvinhu zvizhinji zvinofanira kugadziriswa. Nyanzvi yezveupfumi vari mutevedzeri wasachigare webhodhi resangano reGovernors for UTC kuSouthwark Britain muzvare Chennai Mutambasere vanoti pane zvipinga mupinyi zvizhinji zvinofanira kugadziriswa kuti mitengo itange kudzika. Vachiti pari zvino nyika yakatarisana nedambudziko remagetsi pamwe nenzara inonzi iri kuuya. Amai Mutambasere vanoti hurumende inofanirwawo kuratidza kuzvipira mukugadzirisa nyaya yemamiriro ezveupfumi.
Tingati tinenge tichiona kuti izvese ndozviri kukonzera kuti maprize aramba achikwira. Nyika yedu pari zvino nyaya yemulticurrency iri kuramba ichiwedzera kuti inflation irambe ichikwira. Nyaya yemamiriro yehurumende politics dzemunyika medu pari zvino zvinoita kuti tive ne more instability. Takatarisana nenguva yeChristmas zvakare vanhu vanenge vachida kutenga tengo zvinhu kuti vakwanise kutakura magrocery kana kuri kuenda kumusha kana kuri kuita sei. Izvi again zvinoita kuti maprize awedzere. Chimwe chiri kunyanyoita kuti maprize awedzere inyaya yekuti hakuna magetsi. So naizvozvo mabhizimisi akawanda ari kushandisa fuel, achishandisa majenereta kuti vakwanise kugadzirisa zvinhu, vakwanise kuti mabhizinesi avo aramba achiita. Izvi zvinoita kuti maprize akwire, iyo yavanoti inflation. So kana tichisvika panguva dzakaita sechristmas dzekuti vamwe vanhu vachandita pamaholiday, maholiday iwayo anoitawo futi kuti production imbomira. Zvese izvi zvabatanidzwa zvinoita kuti maprize aramba achikwira. Asi zvakare zvatichaona muna January vanhu pavatenge vakudzokera, vana vakuda kudzokera kuzvikoro nezvimwe zvakadaro, tichaona kuti maprize increases acharamba achiwedzera. Izvi zvinoita kuti kuwedzera kuita maprize muna January mhuri dzakawanda dzichange dzichinetsekana kuti vadzokere kana kudzosera vana kuchikoro. So tikuona kuti zvinhu zvicharamba zvichiwedzera kushata, zvimwe zvicharamba zvichiwedzera kuipa munyika. Zvaida kuti avo vanotarisana nezveupfumi hwenyika vakasike kugadzirisa nyaya yeupfumi, kunyanya-nyanya nyaya yemamulticurrency.
Tinonyatso kuti zvinhu zvacho zviri kubata kwese kwese. Dini mamuri chipanga mazano chavo, maivaudza kuti vatange kuita chii ndezvipi zvavanofanira kutanga kugadzirisa?
Chekutanga nyaya yekuita mari zhinji. Tinotogara tarasikirwa nemari kudhara ipapo. Mari inorasika kuinterchange auction, mari inorasika vanhu pavanenge vaita chikiribiri chekuti vakabhadharwa nemazim dollars asi vachida kutenga nemaus dollars. Senyika ikozvo takatarisana nedraut iri kuwedzera, tichange tichida kutenga chibage kune dzimwe nyika. Chibage ichi kuti chitengwe panozodiwa maus dollars. So chekutangisisa ngatitarisei nyaya inonzi monetary policy framework ngaigadziriswe, tione kuti nyaya yekuti makarenzi zatinawo akawanda haana zvakanyanya zvaari kubatsira nyika sezvataona kwemakore apfuura naiko zvino.
Munoona sokuti nyaya iyi inogona kukurumidza kugadzirisika here?
Nia ino pandra kukurumiza ukatiritika. Asisi nenge uzichida kuti iyo ino nzi political will. Awawe urumende. Machinge machida hawa kukatirisa nyika. Asipareo zino shatukuona kwe makore ne makore izikuti political will ii ai apana. So tinenge tichona tichamba tichona kuti nyika iku namba ichirasikirwa ne ufumi. Iko zvino nenyaya yekuti tiri munyaya El Nino. Tikuona kuti kune drought kuZimbabwe kuri kupisa zvisingaiti mvura haisi kunaya zvinenge zvakatarisirwa kuti mvura ichanaya. So tichipinda muna January tichipinda muna January kusvika muna March vanotarisa even World Food Program vari kutotaura kuti Zimbabwe itange iri pahunger watch. Vanotarisira ivo kuti hafu yenyika itange ichitambura kuwana chikafu.
Avo vange vari nyanzvi yezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro webhodhi resangano regovernors for UTC kuSalford kuBritain muzvare Chennai Mutambasere vari parunhare kuBritain neStudio 7. Banga guru rinokuretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank rinoti dambudziko remagetsi ndiro riri kukonzera kuti zveupfumi zvisagadzirisika nekukurumidza muZimbabwe. Gwaro reongororo yakaitwa neWorld Bank rinoratidza kuti dambudziko remagetsi riri kukonzera kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inopfuura mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica gore roga roga. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vanoti kunyange hazvo zvinotaurwa neWorld Bank zviri zvechokwadi, nyaya yemagetsi haisiyo yega iri kukonzera kusagadzikana kwezveupfumi munyika, vachiti zvinhu zvose izvi zvinofanira kugadziriswa nguva imwe chete.
Pane nyaya mbiri dziri kutaurwa maonero angu. Yokutanga report reWorld Bank rinoti iro kushaikwa kwemagetsi muZimbabwe kunokanganisa upfumi hwenyika ne 6.1% kana kuti slightly above $1 billion. Iyo nyaya yemagetsi nenyaya yeupfumi hwenyika ndo nyaya mbiri dziri kutaurika. Saka ndoda kutanga nenyaya yeupfumi hwenyika. Yes, ndinobvumirana ne World Bank kuti kushaikwa kwemagetsi kunobva kwakanganisa upfumi hwenyika zvakanyanyisa. Asi chetisinganatsi kubvumirana neWorld Bank ndechekuti vanonga vanyanya kungomirira kungoti kushaikwa kwemagetsi kweshe ndokwakanyanya kushata.
Dr. Mahembe, muri kuti magetsi hakanganisi zveupfumi hwenyika here?
Kuti ikonomi inatsokuita zvakanaka magetsi anodiwa zveshuwa shuwa. Asivo paZimbabwe ngatisakanganwa kuti chimwe chinokanganisa upfumi hwenyika ndeyaya tinoti macroeconomic instability. Kunyanyanya inflation kushayawa kwesimba kweZimbabwe dollar. Takabatana futi neexchange rate kureva kuti kana takutarisa Zimbabwe dhora rinenge richiruzwa simba tichitarisa neUnited States dollar. Izvozvo zvinokanganisa upfumi hwenyika. Kana izvozvo tikatarisa futi kuti Zimbabwe dhora racho harichatombogashiriki kwakawanda wanda. Richagashirika US dollar. Asi US dhora racho riri kunetsa kuwana. Saka zvinobva zvakanganisa kuti vanenge vachida kuti vakwanise kutenga zvinhu muZimbabwe nekuti kuti upfumi hwenyika huite zvakanaka. Panofanira kunge pane vanhu vatori muZimbabwe vane mari vachitenga. Saka kana tisina iyoyo tinoti purchasing power, vanhu vachitenga zvinhu, zvinoreva kuti upfumi hwenyika huite zvakanaka. Tagara tichitoona zvekuti vanhu vakawanda vari kutoramba vachienda mupoverty, kushayikwa chaicho kuchikundoona kuti vanhu ava vatambura. Saka kutambura kwavanhu ikoko zvinotoratidza kuti upfumi hwenyika huri kuita zvakanaka.
Chii chingaita kuti zveupfumi hwenyika zvive nani, Dr. Mahembe?
Zvimwe chinoita kuti upfumi hwenyika huite nani ndekuti dei kukuti tangachikwanisa kutengesa zvinhu zvakawanda kunze, zvakaita seminerals edu nezvimwe zvizviriko. Asi maonero angu ndiri kuona kuti global demand yemaminerals haisi zvaimbovari. Vanyanya kutenga-tenga zvakanyanyisa kuChina, vanyanya kutenga zvakawanda kuUSA. Asi mazuva ano ndiri kuona kuti mutengo wezvicherwa zvepasi hauna kumira zvakanaka. Agriculture yedu chaiyo ndiri kuona kuti pane kuti isusu titengese zvataimboita zviya zvebread basket, tisu tiri kutofidhiwa zvakawanda, tiri kutotenga zvinhu kuSouth Africa tofika ngokwawanda wanda. Saka yes, magetsi akakosha. asi pane zvimwe zvakakosha futi zvinoita kuti upfumi hwenyika humire zvakanaka. Saka ipapo ndinoda kuti ndingona sokujekesa panyaya report ye World Bank.
Vange vari nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wekambani yeUnderhill Corporate Solutions Dr. Eddie Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Bazi reZimbabwe National Statistics Agency kana kuti ZimStats rinoti uwandu hwevadzidzi vekune dzimwe nyika vari kuzodzidza muZimbabwe hwaderera zvichienzaniswa nemakore akare. Ongororo yeZimStats inoratidza kuti muna 2022 vakashanyira Zimbabwe pamusoro pezvedzidzo vakasvika zviuru gumi nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana nevaviri kana kuti 12,242 asi muna 2023 vakashanyira Zimbabwe nezvedzidzo vakange vari zviuru zvinomwe zvine mazana mana ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 7,475. Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavashira Joe vanoti zviri pachena kuti dzidzo munyika yadzikira zvikuru.
Mafigiri evanhu vanouya kuZimbabwe vari vanhu vatinoti maforeigners anoratidza kuti vanhu vanouya vachida kudzidza muZimbabwe mungava muzvikoro namayunivhesiti vaderera zvikuru kwazvo tichikompeya nemafigiri egore ra2022. Chinhu chatoda kutaura ndechokuti zvino zvakati wandeo zvinopa kuti zvidaro asi chikurukuru ndechokuti varayiridzi vangava vari muzvikoro nomumayunivhesiti havachina chidokwa dokwa chokudzidzisa maiso kwazvo nyemba kusadza arungwa nokuti mari dzavanotambira inzungu chete. Mainstitutions iyayawo haasina mari dzinenge dzichiinda kuvadzidzi kuti dzive nemainfrastructure development kana kuti neequipment dzinoratidza kuti kudzidza kunoenderana nedzidzo iri kudiwa yechizvino zvino kana kuti ye21st century. Saka tiri kuona kuti vadzidzi vakawanda muzvikoro mauniversities vashoma vava kuuya kuZimbabwe nokuti dzidzo yemuZimbabwe inoratidza kuti iri kuramba ichishaya simba uyezve maequipment kana kuti support educational material infrastructural material dzinoramba dzichidhitirioreta zvekuti vane mariwo vemuZimbabwe vanovaiwo mapolitician kana kuti elite vava kutumirawo vana vavo kunodzidza kunze kwenyika yeZimbabwe.
Dr. Joe, zvinobetsera here kuva nevana vekune dzimwe nyika vanodzidza muZimbabwe?
Tinoda kutaura kuti zvinhu zvakakosha kuti tive nevana vanenge vachibvawo kumwe vachidzidza muzvikoro nemumayunivhesiti nokuti zvinopromota inonzi brain circulation pfungwa dzinobva kwakawanda wanda vanhu vachigokana pfungwa zvikomo zviri pado zvinogokedzana mote saka zvinenge zvakanaka kuti tiwanewo vanenge vachibva kumwe kuti vaexchange maideas voita cross pollination nokuti self pollination yagara munongoziva kuti haina ukomba even kuri kumaflower chaiko. Saka tikashaya vanhu vanenge vachibvawo kumwe hatina mabenchmark necomparison yatinokwanisa kuzoita uyezve pfungwa dzedu kana dzisina kunaka dzemastudents dzinoramba dzichidzokera dzidzo yedu pasi. Saka zvakanaka kunge tine vanobvawo kumwe kuti kana pane patinogona vatirumbidzewo isiwo tichionawo pavanogonawo kubva kunyika kwavo tiita comparison yakanaka nokuti maproducts atinoproduce aya haazongoshande muZimbabwe vanoshanda muSouthern Africa as a whole mucontinent as a whole and globally. Saka izvi zvekushayiwa mari kana kuti hatinoti support kana kuti kuinvesta in quality public education kuministry of primary and secondary education nemauniversities zvinopa kuti dzidzo yedu isaenda mune zvakanaka tinoziva kuti dzidzo yemuZimbabwe chinhu chaiyemurwa nevanhu vanobva kwakawanda wanda even globally vachiuya vachizodzidza muZimbabwe asi zvinenge zvakuramba kana kuti kona ng'anga murako achida nokuti simba rasara chete ndirokutaura nepamuromo asi kana takupa maresources tichiwanikwa tisingakwanisi kumita even maregional namacontinental standards tichitevera inonzi Dhaka framework.
Zvoitwa sei? Chii chinodiwa apa Dr. Joe?
Skills chakudiwa iko zvino kuprovider education ina maskills inozopa vana vanoproducer maskills vachicreate employment opportunities zvinozopa kuti nyika ibudirire ichienda mberi nemaskills anopa kuti vana vafunctione beyond ma lecture rooms beyond ma classrooms saka nyika yedu inenge iri kuramba ichireruka ichitsvaguniso mutakura zvikuru se education system iriyo iri the greatest pillar of a nation nyika dzese dzinosungirwa kuinvesta in upenyu hwevana vadiki asi tiri kuona kuti Zimbabwe iri kutadza kuinvesta in quality public education or to invest in human resources particularly human resources yevana vadiki vanofanira kuti vave mucherechedzo wemwenje uyezve vachizova vanoshandira nyika tichiachieve the sustainable development of a country zvinova zvatiri kukonewa muZimbabwe tichiwanza kuinvesta in political power retention rather than future development of nyika.
Avo vanga vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Tina kukwanisa kubata bazi rezvedzidzo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Vaimbova munyori mukuru wesangano reZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vanoti dai vanga vari chipanga mazano chevatungamiri vebato rinopikisa reCCC vaiva kurudzira kuti vataure zvinobatika vachiti kuramba vachingotaura pamusoro pezvinonetsa vasingaudzi vanhu kuti bato ravo richaitei pamusoro pezvinonetsa hazvibetseri vanhu. Izvi zvinotevera kushorwa kwavakaitwa nevamwe padande mutande reX. Mufundisi Mutata vanoti vanhu vanoda kuudzwa kuti matambudziko avakatarisana nawo achapedzwa wasei.
Kana ndanga ndiri chipanga mazano weCCC ndaiva kurudzira kuti chakakosha ndechokuti vave little bit more concrete kana kuti vareve zvinobatika zvavachaita kana kuti zvavanoda kuti zviitiwe pari zvino. Inongova nyaya ye commentary kana kuti yokungotaura kungoongorora zvinhu zviri kuitika mukati menyika nokupa mazvinhu zvakanguri zvataugwa munhu wose zvaanoziva nhamo dziri mukati menyika machallenges atakatarisana nawo malimitations kana kuti zvatinoona zvinhu kukundikana kuri kuitika munyika ndoko vanoramba vachipamha muma statements avo izvozvo hazvina zvazvinobetsera kungoramba tichitaura nhamo nokuiripita nhamo iyoyo haanganzi maresolutions nokuti muri kungotaura zvinozikamwa nomunhu wose. Chinonzi resolution ndechokuti taona zvose izvi tafunga kuti isu tichaita chakati nechakati nechakati uyezve vanhu vedu tinovakurudzira kuti vaite chakati nechakati nechakati nenyaya yekutoda kubudisa zvakati zvikati zvikati kana pasina zvinhu zviri concrete zvinoda kuitiwa haa dzinongovaungano dzisina zvadzinoreva vawande.
Abo vanga vari vaimbova munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches vave kushanda nesangano reWorld Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari parunhare kuGeneva neStudio 7 mutauriri weCitizens Coalition for Change vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinokudza mufundisi Mtata zvikuru vachiti vachaongorora nyaya iyi vagogadzirisa zviri kutaurwa namufundisi Mtata. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndiri kuenderera mberi. Ndiri kuti inini zvii zvinoratidza kuti vanhu vari kudzingwa ava vanenge vasarenda kwema members. They've ceased. Varu kushandisa criteria ipi iye nani kuti vabvumirane kuti pasina signature ya president kuti so and so is out, is no longer a member and is surrendered. How come, which way and using which method is he using to measure that this one is no longer and with whom? Vari vangani varugara musangano yacho kuti ava navasisiri ma members. Kupa na mvunzi wangu kutu mwudi mvunzire u kachabangu kutu mwudi kriteria ipi uwe wana waru kuzinga siwa waru kuzitoka wa shiti wa sisi waida kukukiza kutu
wana aparuta anena uimpa fight zanisa Zimbabwe kachitu mwona wana maonero hawa kuchanyika Zimbabwe waru kuyona angi maprazi au maprazi au tinga shungurudzwa nevanhu vashoma shoma hatina kana basa nezano PF. Zano PF haisiri yo yoga inoda kutungamira nyika uyezve vanhu vari mupawa asandiwo wega anoda kutungamira nyika. Nyika inododa kutungamirwa nemunhu wese arimo muZimbabwe ende iwo pfungwa dzavanoona sepfungwa dzakanaka, pfungwa dzavanotipa yudi dzavo dzakanaka. Kuzvichenura kwavanoita isu tichivaudza kuti aiwa zvinhu zvamuri kuita zviitika izvi iwo vari kuti takanaka awa hatichavada vanhu ava.
Hey, Studio 7, Studio 7, makadi, makadi. Ah, komana kangati ya sitarura chukwabi. Tinomufunza kuna amuna kagwa Zimbabwe, iti muda kudura nini zire. Muna kuipanya uskarini. Alright, maona watu kuno kuna rami maposa msku wizan. Magutu wa nga waende kufutuana nejitu. Tenda uneitei. Kumadi kungupo wa wanugu na utuanga nyika. Ah, ayi wao kuna izvi vaimbi vari kungofa vachisiya vasina kana chinhu. Vaimbi vamugabe vaifa na matavire vana maradhio vakabva vachisiyira vana vavo maproperties. Tichionaita ava vadiki vari kupona sejalavu uyo ateri uye izvavafa havana kana chinhu. Aiwa inzwai dzidzi baba ii chitai mwari kuti
makadini 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 paStudio 7 zvakaoma zveZimbabwe vanhu vamwari. Dai vanga vari vamwe vanhu veTripleC dai vagona kubuda zvavo votangidza panyuwani vorongana zvakanaka sekuti nhauya vari kuramba vachirwa nayo. Kurwa kwakanaka asi hazvina zvazvinobatsira nekuti chasei muone kuti madecisions achona ose ari kubuda panhauya vari kurwa. Ose ari kungotora one side vose achingokundwa uyu chavangu achiramba achingorikola mamembers edu. Saka chakatonaka ndechekuti vamire zvavo kuenda kupariamendi kwachona ikoko votangidza futi strategy nyuwani kuitira kuti tione kuti zvinobuda sei.
PaStudio 7 maswera sei toda kutenda edu. Ya, zvataridza kuti Zano PF iko zvino haichina vanhu. Ndozvandoda kuudzai. Haichina, inhamo chete yekuti vanhu havagoni kubvuma kuti ndakonewa. Ukavona vanhu votevererera vanhu vavaramba voita matrix kutaridza kuti vakonewa. Haichina vanhu. Saka chongoita ndicho kungoti Zano PF kana iri iyo iyo ichiramba kuti isisi hatinei na chavangu. Havapani kumbotopinda mnyaya idzo. Kana vaida nyaya iyoyo yaifana kubuya na chavisa noti na chavangu. Saka ngotadza kuti Zano PF haidi kukundiwa ende iri kumanikidza vanhu ndokune kukanganisa kodzero dzevanhu. Havana mvumo yekuti vaburitse vanhu muparamende kudaidza mapurisa kudaidza masoja muparamende mune hondo here kuti nai nokuti marambirei kuti muvhotere Zano saka chibuda nyino. Haa ngavatikwanire mhani. Asi chandinoziva ndechokuti kana taimu ikakwana munhu anobuda. Vamwe vanhu vazhinji vakatonga taimu yakwana vakasiya zvinzvimbo. Hazvina mhosva tachiona vana Gaddafi, vana Julius Nyerere, vana Kenneth Kaunda, vana Idi Amin, asi zvakapera. Zvese izvozvo zvinoitika zvinorodza imimi vesisi kuti mangwana kana mozozviona mugudzo kuti simba rehove riri mumvura. Zvatotadza kuti Zano yakonewa. Ndavaitavo asi zvinopera.
Mukoma Hwande, tinokumbirawo kuti mutitsvagirei kuziva kuti anoona ngezvebazi rinotevesa mapasipoti kuchipinge kuno ndiani. Tashatirwa nokubirwa mare panapa. Hei, pamapasipoti panapa pane huru husingaiti panapa. Takasvika panapa musi weMande panapa. Kusvika nhasi uno Friday tingori pano, laini yacho haifambi. Vane mari vanouya vachipinda vachitora, vane mari vanouya vachipinda vachitora. Kana usitorina mari yekudhiza $50 hapana kana chinofamba panapo.
Iyo triple C iri wiki, iri wiki haina kubatana. Mukatarisa panodzingwa maMPs, vanenge vasina kudzingwa vanoramba vachienda kubasa. Vakanzinga vamire vanotoramba nekuti vanenge vasina kudzingwa, vanenge vachiwana mari. Ndosaka muchiona vachingoshingirira vachiti hatangoenda basa, tangoenda basa nekuti they don't care about people. Vane basa nekujaa kwavo, vakangofanana nevezanupiefu. Saka musashamiswa vachiramba vachienda kumabasa, they don't care about zviri kuitika. Kuzosvika iwo vadzingwawo.
Ni leadership yeCCC musada kuti inzwa imi, musada kuti pedzera nguva yedu muchitaura zvinhu zvisina basa rese. Munotaura imi kuti zvoni hamusi kubuda muparamende muri kuita basa ratakakutumai vanhu. Ivo vanhu vese 90% yevanhu vari muZimbabwe vakakuvhoterai vacho vari kuti budai muparamende imomomo tiite zvekuti tigadzise nyika. Imi mota hanzi hatisi kubuda muparamende imomomo nekuti takatumwa nevanhu. Takakutumai, takakudzosai, hamusi kunzwa chichemo chedu chekuti budai muparamende imomomo. Indava muchitipedzera nguva inini. Munoti mimi magara madecider maconsulta ani. Vanhu ndo zvavari kutaura kuti garai muparamende. Mutikwanire musatipedzere nguva yedu musoro nji uraisa vanhu muchita madiri agejina muchitamba politics dzekumahumbwe dzamuri kuita izvozvi. Kwanai apa. Itai zviri kudiwa nevanhu ende teererai, hatidi mbwende. Munofunga kuti mungarwisana nezanu PF muchita mahumbwa muri kuita iwayaya.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kweAmerica vaLloyd Austin vari kushanyira Middle East nechinangwa chekusimbaradza kuchengetedzeka kwenzvimbo iyi panguva iyo Israel ichienderera mberi nokurwisana neHamas. Nyika zhinji dziri kuda kuti Israel imbomira kurwisa Hamas senzira yekuchengetedza upenyu hwevanhu vasiri vechiuto. VaAustin vachashanyira nyika dzeIsrael, Qatar neBahrain. Rwendo urwu runouya panguva iyo Israel ichirwisa Hamas zvine simba. Dzimwe nhengo dzeparamende yeAmerica dziri kukurudzira Israel kuti ichengetedze vanhu vasiri vechiuto. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nyanzvi nyaya dzezvopfumi dzinoyambira kuti mitengo yezvinhu icharamba yachikwira. Vamwe vanoti dambudziko remagetsi munyika handiro rega riri kukonzera kusagadzikana kwezvopfumi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai murume wako maChris Gande nenhau dzeIsindebele.